manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yava last maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valast maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare yuvhone musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mumutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetros Mutedza pane rimwe bhawa riri mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinhirwa navachaus kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaikoti harinaunge ranyatsokwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda andi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pati nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana vane mhosva uye nekuvaendesa kujere for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana ngo vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namairita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamirira Madzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti tichara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Semutedza. Zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti hameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Apiyo yedu yozoitwa hearing vari panze, because tinoda kuti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake, because tara iko zvinezvi vana vavo havatorina kana maschool fees, madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho, nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo. Nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, mhuri dzavo dziri kusiririsa, hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti avaonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva, muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Haanongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwamabva. Muzouya kana mani chitupa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wako iwayo. Tiri kuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu muno. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka Vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaya nemacertificates efake, hatina mukana kugona kutesta izvozvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. VaZiyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo Zimbabwe neAlgeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanoti vaPete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhoti akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira, kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Pandatarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden vanga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti vaBiden vakahwina kuSouth Carolina nenyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera?
Ini ndiri kuona vaSanders vachahwina big kuCalifornia, vachahwina big futi kuTexas, I think Texas, and then mamwe masmall states ari kuti varikutarisirwa kuti vachadi vachahwina futi. But uku ndo kwandoona kuti vachapula madelegates akawanda nhasi, saka mamwe handi mahwina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura, I think last week, vachitaura kuti zvikanzi kana mukasahwina muchaita sei, vakati ivo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno ndenichiunofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa, havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN vanheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrati anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sokuti vachaenda kuna vaSanders. Ndomaonera ndichaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko, amai Warren tingaonawo here vaine chavanganhonga-nhonga ipapo?
I think my Warren vanenge vatokuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera paSuper Tuesday. But handisi kuziva kuti vachasapotani, I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sokuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi paSuper Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiri wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden, vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sokuti vaSanders ndo vachabudirira, even though pachizoita havo kutongwa-tongwa kuchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyira tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa muunhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfuura mumwe muchengetedzi apo aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 160 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Bhanga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund, IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Banga reIMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari Vatendai Biti, vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC, vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kuIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku, vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinofisa renonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsari. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and macommercial bank hauende, because mari yacho ndi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vakuita zvemagarison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu sevhu ndari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vakuita inonzi Rolla Mill Committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu, Dr. John Mangudya vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro, munhu oda kuti ovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vana vhunduke zvokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kugara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende ingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara, zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoma yakaresisa aya tinoti maerratic rain. So mukaona mvura yachona yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi. Then pane nyaya futi yeunderutilization of farms in our country. Ndosa makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must be redistributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa. Ndo patinozoti nevechitichi vachine simba nepashoni nadzazvo ngavapiwe ivo minda. Samuone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu.
Tinonzwa sangano reWorld Food Programme vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino. Tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava.
Ivapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month. Tinovachinja tichitatarisiri because Zimbabwe yaimbori breadbasket of Africa. Varoona zvichava kupima chibagwe, wheat and everything. Minda yedu haisanisiwa nemazvo. Pari kuitwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho.
Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa?
Economy, yes, it might contribute a bit, but not that much because the government in the program are going to command agriculture. They could have inputs at my farmers. Then the presidential input scheme, you know, part over 1.8 million my household, which means in terms of my farmers are going to pay one to the government. But I'm going to pay one. Then secondly, also near the corruption, the government is going to pay one. Because I'm going to pay input to command my changes. Input to the government is going to pay one. I'm going to pay one.
Nyaya iyi inogadziriswa sei? Imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya iyi muchizobatsira mhuri yeZimbabwe?
Isu sevechidiki sebato redu youth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti tauya land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki. Then tapinda ipapo haritongoda minda chese, tinoda kuti produce. So tiri kuitana magroups maclusters yekuti ava vanorima zvakati, ava vanorima zvakati, ava vanorima zvakati. Tobhoora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isevhaive for years. Hatikwanisi here kuzviita isusu internally. Tinengedza futi hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer. We've engaged the government kuti vatipe irrigation facilities.
Vanga vari vaJohn Muchenje vanove mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Yes, how are you?
I'm good. Ndimkoma Godfrey.
Yes, ndimkoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukuti ndiri kuno kuchi town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Yes, no, kwakaumuko. Hakuna so far zvino hakuna mwedzi yatomboitika. Izvi munhasi yacho hanamwedzi yandondawo.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaikwa haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Ndotoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration. Kune madhemonstration ekuti pane pane vanhu 10 pane vanhu 20 anopedza kuita kunge mahungu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo. Demonstration inoita chi demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika masainizi zvinotokonzera kuti paki yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dot achirohwa because of 15 vanga vavhara road vamwe vatanzwa vakatema mupurisa.
Imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai?
Vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo.
Vachiti chii?
Vadizi mutauri yadzo kana makaona maimages emusi Saturday paiita kunge pari kutsva. Area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikati.
Imimi muri kuzvigona sei? Muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwizo?
Chingori chiimbusiness chakutongoita zvesobhatai tiwane mari because basa unorowana kupi ende ukamirira kuti zvinhu zvanzi nyika yacho tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingonetseka chete so ende after 2 years chatojaira povhati yacho. Isusu tunaita nonzi brick molding tototengesa mabricks ndo zvinhu zvinototara nhikezvo totengesa mabricks totosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporans akaita kunge seni ndo kunonyanyobva macustomer totengesa mabricks vatazvitengesa online vakawaa vari kunze kwenyika ndo varoda kuvaka kuzimbabwe vanhu vandotara nhikezvinyanya south africa nanaamerica australia out ndo kutoone maclients edu akatowa
musakangano achirongwa chethe connection na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni balembono echiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa namhlanje. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezijeneyo zelizwe kukhetho lama primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho luka mongameli welizwe olwenziwa ekupheleni kwalonyaka ngolwezi. Ukuvota kwanamhlanje okubizwa ngokuthi yi Super Tuesday kwenziwa ezigabeni ezilichumilane ezigoqela eVirginia. Abangqikilana kukhetho lwanamhlanje ngomnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, isiphathamandla esidumileyo esake saba ngumeya wedolobho leNew York, uMike Bloomberg, kanye lonkosikazi Elizabeth Warren. Umnumzana Sanders nguye obikwa ekhokhela ngamavoti ezigabeni esevotile okwamanje abalisa iNew Hampshire, South Carolina, Iowa, neNevada. Kodwa abaningi bathi umnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama ulakho ukunqoba namhlanje ngemva kokunqoba kwakhe okwezinga laphezulu esigabeni seSouth Carolina okuhle kwenza abanye abakade bencintisana abanjengoPete Buttigieg lonkosikazi Emma Klobuchar bahle bazisa ngokuphuma kwabo kulomncintiswano. Umnumzana Pete Ngcobo isizalo neseZimbabwe esesihlala lapha eMelika ngabanye wabalomqondo omunye.
Ngombono wami akugacaci njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwineka abanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bencintisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana noButtigieg noClobuchar lostea bonke baphumile ngenza kweSouth Carolina. So ngombono wami sengathi ukuthi uBiden usela bakhokhela abangani baningi ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba indlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba bantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hayi ngombono wami ngani hayi uBiden ngani hayi sokungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButtigieg, kwathi uClobuchar I think uphume ucele phumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukuthi osebenzakele njalo ngemva sonke sasesanta uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngemva komgqibelo usengumqekana nje usevukile sole jahelithe abantu bokuthi kuthi awuzayenza kuhle. So ama polls ngomunye wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground alokhu esakhangelele okwalokho okwakusizakala ngeziko ephelileyo usanders esaqeda ukunqoba eNevada.
But kumujikelo bhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abale mali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bamthanda njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba. Besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa umuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini. Bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinazela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Kuhambile esontweni e-Alabama ngesonto ukuthi abantu bamfulathela, abantu basukuma bamfulathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolelanga. Lami ngumuntu omnyama.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhelela?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami. Nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi njengoba besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu usile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupport ngoba ngani kuthiwa usevukile nje lobe sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphile.
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years angisoze ngiqambe amabizo. Akulaa muntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyengena ebhudini.
Leso bekuyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo exoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngokudla emhlabeni jikelele World Food Program ibika ukuthi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa kwele Zimbabwe bakhangelane lodubo olukhulu lwendlala ebangelwa yokuguquka kwesimo somkhathi yokubangela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Kwashe Musaka wenhlanganiso ye-Youth Apex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo uthi okuthiwa inhlanganiso le kuliqiniso. Uphinde wathi udaba lwenkohlakalo olwenzakalayo kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lalo lwenza ukuthi abantu babhekane lodubo kwele Zimbabwe. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hove owe-Studio 7.
Wazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezisa ubuhlungu kakhulu nesimo ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-bread basket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesingezi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Yilezizathu ezithiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile sithi ngesilingu climate change sikhayelane le drought elizweni sifela last year izulu alinanga kuhle this year izulu linile kodwa liphuze ukubuya abantu sebelime kudala izinto sezichile okwesibili ngokubana wona ama input ama fertilizer kuyadunya abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi intengo zakhona ziphezulu bafake intengo zabo ngama-US dollar sebemultiplier ngama-RTGS sokuba yinto sibili ehlupha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo so ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba
kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi
uhulumende kukhona akwenzayo kodwa na uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni yebo uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya uyanika inhlanyelo emakhaya kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe
sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe inhlanyelo kodwa abasebenzi baphongauhlala nje wena ungathini ngalokho bhuti
udaba lolu luyahlupha sibili abantu labo baqinisile yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program kunabantu abaphiwa amasimu bahlalele amasimu akulanto abayenzayo bona balima utshani abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo bethengisa inhlanyelo leziyana kungelanto eyenzakalayo so udubo lolu lukhulu sibili
ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe
ye ilizwe kumele liphumelele kumele ku-investe kwabatsha ungakhangela ngesikhathi sithatha ilendi from amakhiwa abantu okuthiwa ngama-youth ngabantu ababeleminyaka kuma-21-22 and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebelaminyaka sengama-40 something so akula abatsha abalalilendi khathesi ilizwe lele kubana liphumelele kumele kunike abatsha umhlabathi
Loke ngumnumzana khuta kwaShemusaka olilunga lenhlanganiso yeApex Council ekhangela indaba zabalimi abasakhulayo ubexoxa lo Mikeove we Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilulethulela kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ekhuluma emhlanganweni we-rally esigabeni se-North Carolina khonapha eMelika izolo, uMongameli Donald Trump uthe akudingeki ukuthi kwethulwe iziqondiso zokuma amazonzo okomomo elizweni ngokuqonga kwenani lasebebulewe loba ukutholakala beligcikwane le-coronavirus. Abohlangothi olwe-statistics kwele-South Africa babike namhlanje ukuthi ilizwe lingene kusimo esibi sokuwa komomo wezomnotho okungakaze kwenzakale lokhe lelo lizwe lathola uzibuso ngomnyaka ka-2019. Uphenyo olwenziwe kwele-DRC luveza ukuba kube lokuchaphazwa kwemali ebimele isetshenziswe kuhlelo lokuvuselela ilizwe. Uhlelo lwezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola 300 million lwethulwe nyakenye lujonge ukulungisisa imigwaqo, amabholoho, izindlu lokunye. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokulungisa inhlelo zakhe zemali ngokukhulumisana labo somabhizimusi labanye abaphatheke kulolu daba ngoba isisindo semali yeZimbabwe siphansi nxa siqathaniswa lesakwamanye amazwe okuyikho okuvimba ukuthuthuka komnotho welizwe. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Sekai Nzenza ubikwa esithi udaba lwemali yilo olubangela ukuthi ilizwe lihluleke ukuzikhandela impahla zalo, lithengiselane lamanye amazwe njalo lifeze uhlelo lokuthi eZimbabwe libe selinothile ngomnyaka ka-2030. Uthi ukusebenzisa idola leMelika lona elisilelayo yikho okuwisa umnotho welizwe. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
Iphutha lavela lenziwa ekuqaleni ekuyekeleni ukuthi idola leMelika libe yilo elisetshenziswa njengemali yeZimbabwe, kube kukanti umnotho weZimbabwe uvele wona uyazikhulela. Ukusebenzisa idola yeAmerica kusuka kulethe inhlupho eziningi ngoba yilo elisetshenziswa umhlaba wonke. Ongabe efuna ukugcina inotho kahle eceleni kukabili, angathenga idola leAmerica kumbe athole afake igolide eceleni. So ungeke usebenzise khonokho ngesithiwa kuthiwa i-store of value njengemali yaseZimbabwe ilizwe elincane kangaka ilingi. Lokho simbi ngivumela nakho, kodwa esingavumelani khona lamhla efakileyo umthuli esithi i-dollarizing the economy, mina esingazange sivumelane khona yikuthi avise idola leZimbabwe lizimele lodwa. Lapha zange sivumelane. Mina ngangihlala ngisithi nalamhla lokhu ngiphinde ukuthi kwakumele kusetshenziswe irandi, kumele kusetshenziswe irandi ukuthi siqede lonke udubo lonto lukhona.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlelo zemali elizweni zibuyisela emuva umsebenzi wabo wokuthengisa ezitaladeni.
Ikhesi yahlupha sekulempeleni, abaningi abantu sebayayithengisa ngama-60% premiums nxa uyifuna. Okunjengokuthi vele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikhesi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngayikho khesi yahluleka nxa sisiya ema-wholesale diode, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikhesi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini le abayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulokuzisolodinga ama-coins mba amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi.
Umnumzana Ncube uthi okungasiza kulolu daba yikusebenzisa irandi yeSouth Africa kumbe idola leZimbabwe lilodwa.
No one has got confidence in the dollar. So anybody ofuna anything ubiza ngama-US dollar. Ukuthi uyiqede indaba yedola yikuthi uvume futhi ukuthi idola lilenkinga zalo, abakuthi ngesikhiwa is attracting international rent seekers and arbitrageurs into the economy. Unxa usuzama ukuthi lisebenzise lilo lodwa lizagcina lingekho linganeli ukubhoda elizweni ngoba bebuyile abanye bazolithatha baphuma lalo. Okwesibili, iza kwenza ukuthi amakhampani alungisa impahla nxa seziqhathaniswa lempahla ezifana nayo ezilungisiwe kwamanye amazwe oBotswana, South Africa, Zambia zidule. Nxa sezidula abathengayo emhlabeni abazakhetha ezishiphileyo ezilungisiwe kwamanye amazwe. Uvele nje ukulungisa kwelizwe yokuthi sisukume sigoqe emsila sithi thina asinamali yethu, njalo ukuthi ilizwe lethu lithuthuke yikuthi sivume ukuthi hhayi imali esingayisebenzisa lirandi. Ibuye sesibopha wonke umuntu ongabe e-charge ama-prizes akhe ngama-US dollar, ubophe wonke umuntu ongabe ethengisa kumbe etshintsha idola emgwaqweni. Umthetho ube lo mthetho oqinileyo namapholisa aqinileyo ngaleyo ndlela, hayi ilizwe lingathuthuka. Hayi lokhu abakuzama nokho kusuza kulithuthukisa ilizwe. Unfortunately kuza kwenza ukuthi sisiyafika ku-2023 izinto sezizimbi okudlula kuqala.
Namhlanje idola leMelika belintshintshwa nge-1:18 kodwa emkambo omnyama nge-1:13. Iningi lithi ukutshintsha kwemali yamanye amazwe ensitha yikho okubangela ukuthi impahla eziningi zitholakale emkambo omnyama ngoba usomabhizimusi befuna inzuzo ephezulu kakhulu kumbe imali eyenelayo ukuthi bewode ezinye impahla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane ezisebenza njengabongi ezibhedlela zakulelo lizwe zithi sezihlalele evalweni ngokwesaba ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus osumemetheke umhlaba wonke ubulala abantu. Asizweni abanye babo bexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Umsebenzi wabomongikazi ngokunakekela izigulane, kukanti labo basengozini yokuba lemikhuhlane ethelelwanayo enjenge-coronavirus osubulele abantu phose abafika inkulungwane ezintathu. Unkosazana Hlengile Sibanda umongikazi kwesinye isibhedlela seManchester.
Lapha sokuyikuthembela kuNkulunkulu ukuthi umuntu angathathi umkhuhlane lo we-coronavirus. Ngiyazi ukuthi usugcwele indawo yonke, kodwa isibhedlela lapho mina engisebenza khona kulamanyathelo esesiwathetha thize ukuthi sizivikele. Siyenza sure ukuthi izigulane ezibuyayo siqala sizihlolisise singakazihlanzi lezinye izigulane esezikhonapho esibhedlela. Kufanele nje abantu babe careful kuphela ngoba akukho okunye singakwenza. Kumele sisebenze, angeke sime ngenxa yaleyo coronavirus.
Unkosazana Saneliswe Mabengwane osebenzela eBerry uthi usebenza nzima kulezi nsuku.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena lase-UK, okuyinto engithusayo kakhulu mina njengonesi. So kumele ngizinanzelele emsebenzini wami ngoba ungeke wazi isigulane esibuyayo ukuthi asilawo yini lo mkhuhlane. Na esisebenza ezibhedlela yithi esiku-risk enkulu, but ukuhlanzeka into eqakathekileyo ukuthi umuntu engathathi ama-germs athwala umkhuhlane ofana le-coronavirus. I'm worried.
Iningi labantu lithi lesaba ukuthi kuzathiwa wonke umuntu ahlale ezindlini zabo angaphumeli phandle. Unkosazana Siphiwe Mlala uthi sokumele athenge ukudla agcwalise endlini.
Sikhathazekile kakhulu ngendaba ze-coronavirus, kodwa njengomuntu osebenza labantu, so siyesaba sibili ukuthi hey umuntu angathatha i-coronavirus kuzahamba njani. Ngendlela namhle sizwe ngayo ku-news ukuthi engxenye le city le-London lati khona phe UK kuzaba le-lockdown njenge-Italy. Mina vele besenilungiselela ukuthi ndinga ukudla like ama non-perishables. Siyesaba sibili.
Umkhuhlane we-coronavirus uqhamuke kwele-China lapho usubulele abantu abaningi kakhulu. Udokotela NS Mkhwebu uthi i-coronavirus asomkhuhlane omutsha.
I-coronavirus is not a new virus. You know, avele yatholakala ama-coronavirus, but esikhathini esiningi sithole ukuthi ama-coronavirus atholakala enyamazaneni. 2002, sasilayo i-SARS, SARS yavela kuma-bats. Coronavirus le entsha, i-coronavirus 19, njengoba yadiscover ngo-2019 ekupheleni kweminyaka. Khanye wane yavele enyokeni, and sonke siyakwazi ukuthi abantu be-China bale China kuma market ayathola ziyatholakala inyoka arase esibangela ma inoku umkhuhlane lo esikhangela lawo kwakhathesi.
Iningi labantu lifuna ukwazi izibonakaliso zalo umkhuhlane ngoba abantu ababulawa ngumvimbano abasazi ukuthi luphepha lwasuku zonke kumbe i-coronavirus. Udokotela Mkhwebo
sithi ngama symptoms nxa sugula umkhuhlane lo we-coronavirus kunje nge-flu nje. Uyabukhwehlela, usungakwanisi ukuphefumula kuhle, kwesinye isikhathi ubele le temperature le fever. Singamadokotela sinje kuba nzima ukuthi sibekwazi ukuthi le yi-influenza kumbe i-coronavirus kumbe yikuphi. But kulama test ayenziwayo khathesi nxa ukuthi uzizungane awuzwa kuhle, uyakuya kumele uhambe uyobona ngodokotela siyenze ama-test.
Igcikwane le-corona alilapheki kodwa kule mithi yokuthi lingehluli amasotsha omzimba okwenza licile liziphelela emzimbeni njengeflu umuntu asile. Udokotela Mkhwebo uthi kuningi okungenziwa ngabantu ukwenzela ukungamemethekisi kwaleli gciwane le-coronavirus.
Kuyabe kumele nxa ukukhwehlela, ukuvala umlomo, uvala amakhala, ukwenzela ukuthi ungafaki amacici kwandlele emoyeni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi baphefumule. Nxa kukuthi ubamba amakhala, ubambe sikhwehlela, kuyabe kumele ukuthi ugeze izandla. Esikhathini esiningi siyabe sithi kuyakumele ukuthi usebenzise sithi alcohol wipe, but nxa ukuthi akutholakali, siyakwanisa ukuthi sisebenzise amanzi lesepa nje kwenzela ukuthi you know si kwansi ukuthi sikulali igciwane le.
Umkhuhlane we-coronavirus usumemetheke wangena amazwe wonke ukuze kwazi le Europe. Usumemetheke kwele Italy lapho sibulele abantu abangamashumi amahlanu lambili 52. Njalo abalegciwane lawo kwele Britain ngabantu abake bayethekelela kwele Mataliana. Banengi abantu abalomkhuhlane lo kwele South Korea lakumanye amazwe. Imele Studio 7 in London, ikamana mungu ezo Jesus Banda.
Ntomba sana mina na wasia tandana, mkizio yami inga yako, yako ngeya. Umangi guboni mondo yami ia pambana, nyusizwa ngati ngisangani, ungongani wa. Awesi tando sana
uya wazo ngutu jene ngini ele
ilanga ngigo shata nyezo spumo
kuwelo weni itani nisha yote uya wazo ngutu jene ngini ele
ugunigeza le nandato ugusenza le spumo.
Yeboke amaphimbo amnandi umculo ka othi owami siuphiwa ngutamalo thina silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singeke hlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabulunga ebandla lamademocrats lakhona pha eMelika aphakathi kokuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe kukhetho lama-primary edinga ozamela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe. I-World Food Program ithi lonyaka abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa balamba. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.